Ini ndini Blessing Zulu nchiti hei ni msore na uzedu zanasi. Chishanu, Jita 23, 2016. Nasi, tichakupa inyaya yekunetana kwa amai Grace Mugabe ni imwe shoroma yiku Dubai va Jamal Ahmed. Amai Mugabe vanga vapiwa kushika nasi kuti vabude mudzimba natu za vaka tuerira shoroma ii nenyaya yekunetana kwa wo pa ring yengoda ya vaka tenga. Pa ring yengoda ya vaka tenga ndo kuzoti avachaida. Dambudziko rekusamira zvakanaka kweupfumi pamwe nekushayikwa kwemari raita kuti vamwe vanhu vatadze kufamba vachienda kumamisha yavo panguva ino yezoro rekisimusi negoredzva. Boka revechidiki rebato remDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai rinoti rine urongwa hwekubatsira dzimwe mhuri dzenhengo dzebato iri dziri mujeri kuti dzivewo nezoro rekisimusi rakanaka. Vatambi vemitambo yakasiyana-siyana votaura nezvavanenge vachiita pazoro rino rekisimusi. Dura reropa reNational Blood Service Zimbabwe rinoti rine ropa rakakwana matura aro pazoro rino rekisimusi. Muchirongwa chatinotaura nevaimbi, nasi tine hurukuro nemuimbi anonzi Rashid Muzori. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutaura nemi vateereri vedu veStudio 7 nezvezoro rekisimusi negoredzva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave. Musakanganwa kutifarira pa Facebook page yedu nekudzvinya pakanzi like.